Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 18 Mbudzi 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti hezvino izviri muchirongwa chanhasi. Uwandu hwevanhu vari kufa nechirwere checovid-19 mudunhu reBulawayo huri kuramba huchiwedzera. Hurumende inoti ichaumba komishini yakazvimirira inonzwa nekutambira zvichemo zvevanhu pamusoro pemasoja, mapurisa nevasori. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave mazana maviri ane makumi matanhatu 260, zvichitevera kufa kwevanhu vaviri nezuro kuBulawayo. Nezuro kwekare vanhu makumi mana nevasere 48 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe. Pavanhu ava makumi mana nevanomwe 47 vakatapurirwa chirwere ichi muZimbabwe, umwe chete achinzi akadzoka kubva kuTanzania. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana nemakumi maviri nemumwe 121. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi matanhatu nevasere 68 vafa nechirwere ichi, ichiteverwa neManicaland ine vanhu makumi maviri nevana 24 vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave zviuru zvisere zvine mazana mapfumbamwe ane makumi mana nevashanu 8945. Vapora munyika vachiita zviuru zvisere zvine zana nemakumi matanhatu nevana 8164. Zvichakadaro, uwandu hwevanhu vari kufa nechirwere checovid-19 mudunhu reBulawayo neMatabeleland North huri kuramba huchikwira. Izvi zvinonzi neimwe nyanzvi mune zveutano Dr. Gilson Mandingo, zvinofanirwa kupa kuti hurumende iwedzere basa rayo rekuvheneka vanhu pamwe nekutora matano nekukasika ekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Vana vanosvika zana vanonzi vakabatwa nechirwere checovid-19 paJohn Tulloch High School kuNtavazinduna padyo neguta reBulawayo. Dr. Mandigo vanoti chimwe chinogona kunge chichiitikawo kuti Bulawayo neMatabeleland North kubude vanhu vakawanda vari kubatwa necovid-19 ndechekuti vanhu vakawanda mumatunhu aya vanogona kunge vari kuzvipira kuvhenekwa chirwere ichi kudarika vamwe vari mune dzimwe nzvimbo. Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro naDr. Mandigo pamusoro penyaya iyi.
Ichokwadi kuti makesis edu ecovid-19 tichitarisa vanhu vakabatwa nechirwere ichi nezuro tinoona kuti vanga vatowandirei kuMatabeleland. Izvi zvine zvatinotiudza panhau yekutapurirana kuvitwa chirwere ichi munzvimbo idzi. Asi tinofanira kuziva kuti tikatarisa nyika yedu vanhu vari kufamba chaizvo nekuda kwekutsvaga raramo. Nokudaro hapana chinotadzisa munhu ari kuMatabeleland nhasi kunge ari Masvingo kana kuMidlands. Saka nokudaro ringangoriri dambudziko ringanzi riri kuMatabeleland pari zvino. Asi tinoziva kuti kuparira kwechirwere ichi kune dzimwe nzvimbo chinhu chinogona kusatora kana mazuva. Saka kunyange avo vasiri kuMatabeleland tinofanira kungwara uye kudzivirira chirwere ichi. Zvimwewo ndezvekutiwo kuMatabeleland vanhu vanogona kunge vari kuenda kunoongororwa chirwere ichi, zvinova izvo zvinoisa kuti vakurumidze kubatwa chirwere ichi vorapwa.
Mataura nyaya yekuti vanhu vanogona kunge vari kuzvipira kuenda kunoongororwa chirwere ichi mumatunhu iwayo eMatabeleland neBulawayo, zvinhu zvamungataura here kuti zvingaitwa nevanhu munyika yose?
Kunoongororwa vanhu chirwere ndokunge vanhu vachona vaenda vachida kuongororwa. Tikatarisa tinonzwa vanhu vachitaura mastreets, chirwere ichi chakutopera, chirwere chishoma. Saka nokudaro zvimwewo ndisiwo vanhu tinoregera kuenda kunoongororwa. Nokudaro nokurudzira kuti vanhuwo kana vachinge varwara vaongororwe chirwere ichi nekukasika. Vanoongorora vanokwanisa kungoongorora masembos avanenge vapiwa. Nokudaro zviri kwatiri isisu seruzhinji rweZimbabwe kuenda kunoongororwa chirwere cheCOVID-19.
Mashoko api amungasiyira vateereri pane inonguva pamusoro pekuti vange vachingwarira chirwere ichi?
Tinoda kunyatsodzinira nyaya yekuti chirwere ichi hachisati chapera. Tiri kuona izvozvi tiri muna Novemba, Disemba tikatanga kuita zvokuenda kunzvimbo dzekutandarira mapati munozi anowedzera muna Disemba. Tisingatevedzeri nzira dzokudzivirira tinoona kuti hapishamisi tikaona makesi awedzera zvakasimba. Uye uku hurumende inokurudzirawo kuti dai varamba vachiisa zvisungo zvinotarisa kuona kuti vanhu vari kuteedzera here mutemo, kuitira kuti kupara kwechirwere kusanyanye. Nokuti ndoona tikasateedzera nzira idzi tinogona kupedzisira tiri muna chaisireva. Isu tange tamboedza chaizvo kudzivirira kuparara kwechirwere.
Avo vange vari nyanzvi mune zveutano vachitaura vakazvimirira Dr. Gilson Mandigo vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Hurumende yabvumirana kudzika mutemo uchaumba komishini yakazvimiririra inotambira zvichemo zvevanhu pamusoro pemabatirwo avo nemasoja, mapurisa, vasori nemamwe mapazi ane chekuita nekuchengetedzwa kwenyika. Vachitaura mushure memusangano wemakurukota nezuro masikati, gurukota rezvekubudiswa kwemashoko Amai Monica Mutsvangwa vati Biri iri kana kuti Zimbabwe Independent Complaints Commission Bill richapa vanhu mukana wekumhangarira masoja, mapurisa, vasori nevamwe vanenge vasina kuvabata zvakanaka. Vati commission iyi ichaongorora zvichemo zvevanhu izvi kuitira kuti vatongwe. Gweta rinoshandira kuCanada Vasalas Chekera vanoti chinangwa chebhiri iri chinhu chakanaka zvikuru. Vachekera vati vanoimba kuti komishini iyi kana yave kushanda icharegerwa ichiita basa rayo nemazvo, kwete kuzeta basa yakarerekera kuhurumende sezvavanoti zviri kuitwa nemamwe makomishini aripo.
Tirikunzwa kuti kwaumbwa inonzi Independent Committee kana kuti commission inenge ichigashira nyunyuto kubva kuvanhu yakanangana nema security sector yedu, atingati mapazi anoona nezvekuchengetwa kwomutemo akaita semapurisa, masoja, vemaprison nevechiCIO nemamwe mabodies akaita saizvozvo. Saka vanhu veruzhinji tinenge takukwanisa kuti kana tine nyunyuto nemabatirwo ataitwa kana kuti nemabatiro avari kuita basa pamutemo, tinokwanisa kuenda kubhodhi yaumbwa iyi tonopa zvichemo zvedu ikoko.
Kusvika pari zvino vanhu vane zvichemo vanga vachiita sei nezvichemo zvavo?
Hongu, tanga tisina bhodhi yakaita sebhodhi yaumbwa iyi yokuti inenge yakatarisa mapato ese anoona nezvekuchengetedzwa kwomutemo nerunyara rwomunyika. Saka kana kuri kuti munhu anga aine nyunyoto, ndinovimba kuti anga achienda akananga kana achinyunyuta nemabatiro kwaanoitwa nemapurisa. Pada anga achienda akananga nekumapurisa onomhangara kana kuda ndekuna member in charge kana kuda ndekunani, kana zvakananganawo namajeri anga achiendawo ukoko onogashirwawo kana kusagashirwa. Mabatirwo aanoitwa ukoko anobvawo nekuti asangana naani kwakare ukoko, akananganawo ne maCIO pada aendawo kuofisi kwapuresident kada aenda kupi onogashirwa semagashirwa anoitwa. Saka ndofunga vanhu vanga vari kuenda vakanangana directly nebato ravanenge vachidhila naro vonomhangara ukoko.
Sekutaura kwavari kuita apa, pane zvimwe here zvichange zvitariswa nekomisheni iyi?
Vari kuti komisheni iyi inenge ichigashira inyuta kubva kuvanhu members of the public, kubva kuti vanhu vabatwa sei nemapato atataura aya, uye kuti mapato acho iwawo arikuita basa ravo vachitevera zvinotevedzerwa nomutemo here kuburikidza kusanganisira neconstitution yedu. One of the most important provisions in the constitution yemedu ndeyekuti mapato aya anofanira kunge ari independent, asina kwaakarerekera kuburikidza nezvematongerwo enyika kana kudii. Saka ndezvimwe zvezvinhu zvinenge zvichitaswa necommission iyoyo kuti vari kuita basa ravo kuburikidza nezvakanyorwa pamurau here vasina kuvakarerekera. Nekuti kumashure uku taichinzwa zvichiita sekunge zvinonzi vamwe vakuru vemauto vaigona kunzi kwava pamberi nemusangano wakati zvii zvinhu zvekurambwa nemutemo. Saka ndezvimwe zvezvinhu zvavanenge vava kutarisa izvozvo kuti muri kutevedzera here zvakanyorwa pamurau.
Kana makatarisa munoona sekuti commission iyi ikaumbwa ingakwanisa kunyatsoshanda yakazvimirira here tichiona kunetseka kuri kuita mamwe makomishon akadai?
Commission iyi nebasa rayakatarisana nayo zvanga zvichida kuti inge iri commission inokwanisa kuruma isingangokurajeti. Asi kuburikidza nezvandaverengawo mupepa sekutaura kwandaita handisani ndanyatsa kuona kuti murau wacho unoti chii, zvokuita sekuti inenge iine simba rokurekomenda chete. Simba rokurekomenda rakafanana nesimba rokupanga zano. Vakange vaine zvavainvestigata vakananga nemapurisa, zvokuita sekuti vanozoenda kumapurisa kuya vanoti isu maonero edu taona sokudai, imimi tinoona sekuti munofanira kuenda makadai. Asi zvavanenge vataura hazvisunge mapurisa aya kana masoja aya kana vekumaprisoni vaya. In other words, pachirimo ndirikuti zvokuita sekunge zviri kunzi simba ravo ndere kumake a recommendation on disciplinary action, not kuti ivo pachavo ndo vane simba rokuti izvi ngazviitwe kana kuti ngazvisaitwe. Saka nokudaro kana simba ravo riri rekurekomenda chete, ndinoona sekuti panogona kuzosvika nguva yekuti vanenge vaakungohukura vasingarumi. Tekutaura kwamaita temawo makomishoni ane simba rakaita sairoro vana human rights commission vaya vaya vanongoitawo marekomendation iwayo, but kuti tinyatso kuona mutsindo wazvo chaizvo chaizvo hatisi kunyatsa kuona nekuti havana mazino.
Avo vange vari gweta vaSilas Chekera vari parunhare kuOntario kuCanada neStudio 7. Masangano evarairidzi anoti Zimbabwe Teachers Association neAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe abatana mukuti Zimbabwe Schools Examinations Council kana kuti ZIMSEC imire kuti vana vanyore bvunzo muna zvita nekuti havana kugadzirira zvakakwana. Asi bazi rezvedzidzo rinoti vana vachaitiswa zvidzidzo zvechimbi-chimbi kuti vanyore bvunzo idzi. Sachigaro webhodhi rezimsec muzvinafundo Edi Mwenje vakazivisa kuti bvunzo dzichatanga kunyorwa kutanga mwedzi unouya nevari mugrade 7, O level neA level. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutungamiri weZimta vaRichard Gundani.
Shuviro yedu yakakura panyaya yokunyorwa kwebvunzo uye neyambiro yakatopiwa yokuti bvunzo itange kunyorwa muna zvita mwedzi uri kuuya uyu. Ndeyokuti mwana wese ange awana nguva yokugadzirira yakakwana.
Sei muri kuti panoda nguva yakawanda?
Onai zviripo zvipingaidzo zvakaitika zvakawanda, kusanganisira nokuremerwa kwakaitwa varairidzi nenguva yakati rebei yanga ichifanira kunge ichishandiswa nezvikoro kuitira kuti vana vawane nguva inokodzera kuti vange vaibva kuti vanyore bvunzo. Zvinonguva iyi sokufamba kwaita zvinhu haina kuzowanika. Saka shuviro yedu neyambiro yedu yanga iri yokuti vana vapiwe mukana wakakwana, vana vese ruzhinji rwevana, vana vese zvavo vange vapiwa mukana wokuti vange vaita gadziriro iri maringe nokuti vange vapedza zvidzidzo zvavo, masilabhasi zavo iri maringe nokuti vange vawana varairidzi kwenguva inokwana.
Izvi zvakakoshawo sei vaGundani?
Izvi zvinoitawo kuti kana iwo marizautsi acho anozobuda yayo ange ari marizautsi ane uremu hunoendeka, zvobva zvachengetedzawo dzidzo yedu yemuno munyika ndiyo shuvire yedu yakakura uye tenge tichitarisira zvedu kuti madetsi aya aigona kuti asudurudzwe achienda kumberi kuitira kuti vana vapiwe mukana iwoyu watiri kutaura nezvavo.
Mutungamiri wezimutava Richard Gundani vange vari parunare muHarare na Blessing Zulu weStudio 7. Blessing abatawo munyori mukuru weAtus vaRobson Chere avo vatsinhirawo mashoko aya.
Vana wechikoro havana kuwana mukana wakakwana wekudzidza nenyaya yelockdown yakaitika panguva zvikoro zvanga zvakavharwa nekuda kwepandemic iriko yeCOVID-19. Saka chikamu chakatikurei chawaifanira kunge wakadzidza hachina kunge chakazokwanisa kunge chichikombanzetwa nekuti kunyange pavhurwa zvikoro varayiridzi vanga vari paincapacitation uye nguva yanga yapiwa yekuti vana vadzidze kunyange zvikoro zvanga zvavhurwa. Idoko doko yekuti haikwanisa kunge ichibata zvose zvaifanira kunge zvichidzidzwa nevana. Saka vana vedu havana kugadzirira kunge vachinyora mazama.
Saka muri kuti poitwa sei apa?
Isu sevarairidzi tiri kuti vana kuti vange vachinyora mazama vanoda mukana wakakwana wekunge vachikavha nguva yavaifanira kunge vachidzidza vodzidza zvidzidzo izvozvo vozowanikwa vachanyora mazamanishoni. Uyezve tichine makakatano atinawo panyaya dzemuhuro. Saka kunyangwe hazvo zimuseki yavo mamusoro ichiburitsa timetable yekuti vana vanyore one kana nyaya dzemuhuro dzisina kunge dzagadziriswa kuchange kusina varayiridzi vachanga vachiitisa kuti bvunzo idzodzo dzinge dzichinyorwa. Uyezve kunyangwe varayiridzi vadzokera isu tiri kuti vana vasikwanise kunge vachinyora bvunzo idzodzo.
Ko vezimuseki nevehurumende vakaramba vakatsika madziro pachaitwa sei?
Imwezve nyaya yekuti vakaramba vakaoma musoro tichavaendesa futi kumatare nekuti mwana ane right yeeducation uye education yacho yatinenge tichida kuti mwana anga achiwana idzidzo yakafanira idzidzo yekuti tinenge tichiburitsa mwana anenge anatsodzidza zvokuti kunyangwe padanho rinoteera anenge achikwanisa kungozenga achienda aine zvaakadzidza kumashure kwete kungoti tinoti mwana vanyore nechinangwa chekungoti zviitwe zvidarike padzidzo yedu zvinova zvinhu zvakaipa zvikuru.
Munyori mukuru weAtus vaRobson Chere vange vari parunare muHarare na Blessing Zulu weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Vachinyora paTwitter pavo munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana vanoti maflats ari kuvakwa kuti agozogarwa nevana chiremba ave padyo nokupera kuvakwa. VaMangwana vanoti bazi rezvemari rakapa mari inoita mamiriyoni mazana mana nerimwe emadhora emuZimbabwe kuti kuvakwa uku kuchipedziswa munzvimbo yeMarimba muHarare. Richinyoravo paTwitter paro bazi rezvekubudiswa kwemashoko razivisa kuti dare remakurukota rakabvumirana nezuro masikati kuti zvikoro zvose zvinofungidzirwa kuti pane COVID-19 zvichavharwa kusvika vana vese vavhenekwa, asi avo vanenge vaonekwa vasina utachiona hwecoronavirus vachibvumidzwa kupinda pachikoro. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Azwa ikazwa vana mukoma Jonga nana Blessing paStudio 7 apo. Ndoitwa Melody Manyati ndiri Joburg kwaZulu Natal. Ndongotaurawo panhau yematicha apo kuti president revachinjawo maitiro vapowo maticha mari iri nani kuti vagonewo kudzidzisa vana vana vaende kuchikoro nekuti chikoro ndo chakakosha. Mwana anofanira kungokurawo aine ruzivo aine dzidzo. President chinjewo maitiro mupowo maticha mari iri nani vagogona kudzidzisawo vana vedu veduwe. Ndatenda hangu.
Makadii veStudio 7, tikungonzwa kuti vamwe vavaridzi vakudzoka kubasa vamwe kwete vese. Zvinotishamisa kuti mari dzavo dzange dzatokwana here dzavaichemera. Tinongonzwa dziri nzungu dzavari kupiwa. Amen kune vadzoka kubasa da zvavako vaitira. Nesuwo tatichivasupota tiri materesi kuti vawane mari dzinotinga, but ivo vadecida kutibetraya, kutirasisa nekubetraya vamwe vamustruggle nekuda kwokuti vari kutevedzera zvisungo zvinenge zvaturwa neZimta. Yatinoziva tose kuti Zimta inotsigira zvakanyanyisa hurumende pachinzvimbo chekutsigira vadzidzisi. Amen. Kana vati vanodzoka havo kai vanga wadzoke kuda kwao. Isu charamba chisapota avari mstrago ni kushua wane marino tenga. Ndinotenda shukuru. Thank you. Nini chinzunzu mamtare.
Wanamugoma danonoka wande wanamugoma chonga. Nungwa zaimose bangwechete na watere ni chirongwa shamunotipa. Ndangote angu nimbotawara na maeranezo munangabwawe. Waita zanyika. Waita za paka jipfe shipinda shoku biriraba. Paka ipano kuti wakatendera nyika dzese hapana nyika yasina kufamba munangagwa achitiri kukwezva vemabhizimisi asi vemabhizimisi kana umwe zvake watinaye atina saka ava munangagwa mahondo kanyika uri chete ndo wakangozara muzanopinda uri ndo wakazara ndozobvapo ndoti hezvoko kumasoja uko zviri kumira sei kumasoja uko handiti nimi munohora. Munohora makanaka imimi. Chanzi chachaya na vamunangagwa paMozambique apa. Motopinda vakomana, motopinda makafara. Ndiri umwe naumwe anofarira basa rake. Pindai zvenyu pabasa renyu. Hamusati maona namunangagwa, muchaona. Chafira mafufu segonzo, michirova hama dzenyu. Endai mumbondonzwa kuti zvakamira sei kuMoza ikoko.
Moroi, moroi, moroi wanakuma wande. Jama sunda ne muri yavo. Danda kanganwa. Munondi udzirawo kuna kune vakomana vekumauriya savo, kochi wachoyo, anonzani koyo. Chipezeze ngambo mumisavo zvake bichana, achiona akagara pabenji kwete kumudzingavo. Amboona akagara pabenji, bozi mamistake ake akawandisa zvikurusa. Biriyadhi vobva vamuongorora kuti anenge achida kuzamakita sei nemabhora ake aakatadza iwayayo. Ngavaite shungu dzakanyanya vakomana ava kuti vaite zvinhu zvine musoro, kwete zvavo zvekuti tambira madhaka akadari iwayo. Zvose nakochi wacho mumuudze kuti kwete kutarira vanhu, ngaakoche vanhu, kwete kuti ndibiriyadhi zvaanotambira kusouth africa nachipezeze wavo uyoyo. Chipezeze ngavambomumisavo, ndinokumbirisavo zvikuru. Mamistake ake vaya akambomaita kuEgypt uko tinozviziva. Haasi kuda kubata, anonyepera munhu uyo. Ngavambotorawo vamwe zvivapfana zvidiki vaise pamagedhe ipapo. Iye akagara achiona. Bhora iroro ndinoona sekuti ringafamba zvikuru. Maitai zvikuru sa. Ndivamasunda nemburo vava kutaura zvitange.
Kasei vanamukoma jangu akandimiri nevamwose kustudio 7. Ndoda kungotaurira hangu maticha nemanesi kuti ya musaenda kubasa, regedzai kutoenda kubasa kwacho zvachose kusvika vakupai mari hurumende yavamunangagwa iyi. Vanhu vari kuita corruption vachidya mari dzimwe dzamunofanira kunge muchipiwa imimi. Kusvika vadzosa mari dzavari kuita corruption vakupai mari idzedzo, musaenda kubasa, puwai mari inofambirana nemaus amaipuwa muna 2018. Ndo mari inotenga inogona kuti munhu ararame. Musabvuma kuenda kubasa muchipuwa bhinzi, puwai mari. Vari kuita uhori vanhu ava.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zvekuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vachiri kuramba kubvuma kuti vakakundwa musarudzo uye havasi kushanda pamwe chete navaJoe Biden mukutambidzana utongi. Vazhinji vave kutyira kuti zviri kuitwa navaTrump zvichaisa nyika munjodzi nevavengi vayo. Chizvarwa cheZimbabwe chinogara mudunhu reVirginia vaDan Moyo vanoti zviri kuitwa navaTrump zvave kunyadzisa uye zvave kuda kuti hama dzavo dzepadyo kana mufundisi wavo ataure navo. Vamoyo vanoti vakuru mubato ravaTrump vanotya kutaura navo pamusaka pekuti vaTrump vakawana mavhoti anoita 70 million, naizvozvo vanotya kurasikirwa nevatsigiri kana vakaonekwa sevari kutsiura vaTrump.
Zvatikuona izvi zvakutonyadzisa zvikuru, because America yagara ichizikanwa senyika iri pamberi panyaya dzedemokrasi. Kana takuona president achirambira pachigaro, zvinotonyadzisa zvikuru, especially kune dzimwe nyika dziri kutraya kuti dzikope ona idzo zvinoitiwa neAmerica, seiyo ichizikanwa senyika iri pamberi pademokrasi, panyaya dzedemokrasi. Trump zvaari kuita izvi zvakuto affecta security yenyika, yandingati national security, because hatichazivi kuti zvaada kutaya kuita chaizvo chaizvo. Umwe musi vanga vachitoti akutoda zvekutotanga hondo neIran kuti asiye nyika iri muhondo. So saka tiri kutoona kuti munhu haasina njere dzakakwana, munhu haanitonida rubatsiro, haanitonida kuti kuwanikwe vamwe vanhu, maybe vanobva kupati kwake kumarepublican kana kuti kufamily yake, kuti vataure naye kuti aise interest yenyika pamberi.
Chii chamunoona chamunofunga imimi kuti chinokonzera vaTrump kuti vaite zvavari kuita?
Zvakuitiwa naTrump izvi zvapsychological, because ndofunga munhu agara ane pfungwa dziya dzekuti iye upenyu hwake hwese hafaniri kunguruza chinhu. Munhu anofanira kugara achihwina upenyu hwake hwese, haasi kunyatsonzwisisa kuti aruza sei panapa, and zviri kumuremera kuti aaccepte kuti chokwadi aluza. Ndosaka ndati panotoda either kana ari munhu anoenda kuchechi kutaurwa napasta wake ombomugarisa pasi ombonyatsomutsanangurira, munhu waanorespekta kuti ambotaura naye, because asiwadzi vamboonekwa zvaauda kuita izvi, ende zvakuisa nyika pasecurity risk yakaomarara stereki.
Ko ivo vamwe vebato ravo reRepublican Party vari kutadza sei taura navo kuti varege kuita zvavari kuita izvi?
Dambudziko rine mapoliticians amarepublicans nderekuti Trump akawana 71 million votes, inhamba yakanyanyisisa stereki iyoyo pamavotes aakawana achibva kumarepublican supporters, and saka mamwe mapoliticians emarepublicans ari kutotya kuti tikapikisana naye Trump then tinenge tatsipinza bhizi panyaya yemavotes aya atinenge takudawo nesu panguva yekuti tivhoterwe, because kana kune 71 million irecord kai 71 million vanhu vakavhotera Trump, that means munhu ane support kuvanhu. Ende marepublicans haari kutya kuti apikisane naye nemhaka yekuti vanogona kuzoluzawo support kana yanguva yavo yekuti kuendwe kumaelections.
Ava vange vari chizvara cheZimbabwe chinogara mudunhu reVirginia, vaDan Moyo vari parunhare neStudio 7. Nyaya yemabhero inonetsa. King Shedi nekambo kake bhero. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Uwandu hwevanhu vari kufa nekubatwa nechirwere checovid-19 mudunhu reBulawayo huri kuramba huchiwedzera. Hurumende inoti ichaumba komishini yakazvimirira inonzwa nekutambira zvichemo zvevanhu pamusoro pemasoja, mapurisa nevasori. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.